manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino makanzuro ese akuita nzvimbo dzavo dzese mumakombiyuta yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta ikangotora munhu mumwe chete hapachagoni kusvika mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba.
Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe runoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza nayo kumisa nyaya dzehuori.
MuZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya.
Ongororo yeAfrobarometer inoratidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuramba vachiwana rutsigiro rwakawanda kudarika vaMorgan Tsvangirai, asi vane chitsama vanoramba kutaura pavamire.
Iye munhu ndangopembera hangu inini vati kumwe kumwe uko kwandisiri kuona kune vanhu vari kutsafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara. Saka hazvindifadze mufungi.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anosvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa achiti hapana chekupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera dambudziko ranga rakatarisana nemadhorobha mazhinji rekupiwa kwevanhu vakawanda nzvimbo imwe yekuvaka. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vashangwa mavesere nhengo yeyukazi uye vari mukuru wekanzuro yeBhindura vati kushandiswa kwemakombiyuta uku kunoderedza uori kunyange hwevashandi vekanzuro.
Panga pane dambudziko rekuti vanhu vanogona kungoba nzvimbo dzakasiyana siyana mastendi kana dzimwe nzvimbo dzanga dzisina kuvakwa. Iko zvino makanzuro ese akuita nzvimbo dzavo dzese mumakombiyuta yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta ikangotora munhu mumwe chete hapachagoni kusvika mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba. Kana nzvimbo yanga yakaiswa kuti iswe chikoro, kana pakaiswa munhu anonzi anoda kuvakaimba, kombiyuta inobva yaramba. Kana panga pane nzvimbo yokuti panoda kuitwa klinika pakazonzi pakuiswa chikoro, kombiyuta inobva yaramba. Izvi zvinobva zvaita kuti vatungamiri vemakanzuro vaone kuti nzvimbo dzavo dzakachengetedzeka zvakanaka.
Vangosana Dlamini mumwe mugari weMuHarare varumbidza zvikuru danho ratorwa nemakanzuro emumadhorobha vakati sevagari vane tarisiro yekuti zvichaderedza kubirwa kwevagari vachitengeserwa nzvimbo dzisipo.
Aiwa, iroro idanho ratinotambira chaizvo, idanho ratinokurudzira isusu sevagari vemuno muHarare.
Sangano reYukazi rinotiwo kubva musi wa 7 kusvika 9 Nyamavhuvhu richange riine musangano weLocal Government Investment Conference Logic muChidimbu muguta reHarare. Vanotungamirira Yukas vatsungai makore vati chinangwa chavo ndechekuti madhorobha akwezve vanouya kuzoita mabhizimusi nemakanzuro pamwe nekuti makanzuro akurukure pamwe chete gwara ravangafamba naro kuderedza matambudziko avakatarisana nawo.
Muchidimbu zvatakatarisira nelogic 2017 kuzama kuita kuti muma munharaunda dzatinogara tikwanise kuita kuti vanouya vachiisa mari kuti nayo nzvimbo idzodzo dzivandudzike zvakasiyana siyana zvinosanganisira mvura kugadzisa kwedu kwatinoita mvura kubvisa tsvina munharaunda idzodzo zvive zvinokwanisa kuti zvibatsirike nevanhu vanouya vachiisa mari vachibatsirana nemakanzuro edu.
UCAS inoti tarisiro yavo ndeyekutiwo vemabhizimusi nevagari vawane mukana wokukurukura budiriro yemaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wesangano idzva richangoumbwa reAlliance for People's Agenda vangosana moyo nhasi vaita musangano nevemasangano akazvimirira nevanhuwo zvavo muvulawayo kuhotera yeHoliday Inn. Vamoyo vanoti vari kuzokwikwidza musarudzo vakazvimirira uye vati havatenderani nekuumba mubatanidzwa wevanopikisa nekuti vanenge vaine mafungiro akasiyana. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vati zvakakosha kuti vanhu munyika vafungisise nezvematambudziko ari munyika uye kuti ndeupi mutungamiri angagona kuagadzirisa. Vamoyo avo vaive vati vachapinda musarudzo vakazvimirira vega vakazotaura munguva pfupi yapfuura kuti vaive vatanga bato rezvematongerwo enyika iro vachakwikwidza musarudzo vakatungamirira. Vamwe vevanhu ava avo vataura mushure memusangano waitwa navangosana moyo nemasangano akazvimirira ega vati kupinda kwavamoyo musarudzo kunopa vanhu vemunyika mukana wekusarudza munhu ane mafungiro anogona kubatsira kuti nyika ibude mumatambudziko ayakatarisana nawo pari zvino. Mutungamiri webato reAlliance for National Salvation vaMoses Muzilandlovu avo vange varipowo pamusangano uyu vati vafara kunzwa vamoyo vachitaura kuti zvakakosha kuti vanhu munyika vabatane vakatiwo vachataura nevamwe vebato ravo kuti vaone kuti vangashanda sei nebato ravamoyo reAlliance for People's Agenda. Mumwe apinda mumusangano uyu ati anoda kungonzi muzvare Annette ati ange asingavhoti pamakore apfuura nekuti vanhu vange varipo ainge asingavafariri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika inoti haifungi kuti ongororo yeAfrobarometer yekuti ndiani mutungamiri anodiwa nevanhu zvakanyanya munyika yakaburitsa kuti vakawanda vaizovhotera mutungamiri weZANU-PF pamberi pemutungamiri weMDCT inoratidza chokwadi chemamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Dr. Takawafira Zhou avanotungamira usangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vanoti zviri pachena kuti vanhu vanotya kutaura kana kushoropodza mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika pane vatungamiri vemapata vanopikisa vakaita savamogentsvangirai. Ongororo iyi iyo yakaitwa mukupera kwandira kusvika pakati pakukadzi yakaitwa ichitungamirwa nesangano reMass Public Opinion Institute uye pakabvunzwa vanhu chiuru nemazana maviri. Pavanhu ava zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvakati kana sarudzo dzekanzi dziri kuitwa mangwana zvaizovhotera mutungamiri weZANU-PF zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvichiti zvinovhotera mutungamiri weMDCT uye zvikamu zvina kubva muzana zvichitiwo zvaizovhotera mutungamiri weZIM-PF zviviri zvichiti mamwe mapato kuchitiwo makumi maviri nezvina kubva muzana zvakaramba kupindura mubvunzo. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana ndo zvakati zvakanga zvisingazovhoti kuchitiwo zvikamu zvishanu kubva muzana zvichiti zvakanga zvisingazivi. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Zhou pamusoro peongororo iyi.
Ongororo dzemuZimbabwe dzakasiyana neongororo particular developed countries. Uyezve ndaida kutaura kuti muZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vamugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya zvakaitika makore akambopfuura. Vanoziva kuti kune vashoma vari muZANU vanoida ZANU vanokwanisa kuti urohwe kana kuti upisirwe musha. Saka
vazhinji vanhu havanyanyotaura zvatingati zviri akireti pamusoro pavamugadzi. Saka ndingati kukwira kwepesendeji yavamugadzi handioni kuti pane chinhu chingapawo vamugadzi vanzi sapoti yavo yakwira. Asi tikatarisawo kuopozishini ndinganzwisisa kuti sei vashandirai vachiita sekutiwo sapoti yavo yadera, nokuti vanhu vakasununguka kutaura apo zveopozishini nekuti hazivatisi havangarohwi neopozishini. Uyezve tichionawo kuti mune mapato ezvematemerwo enyika awanda anongonyuka sehoa. Saka zvekutaura apo zveopozishini zvakawanda.
Asika tichitarisawo imomo mapato anopikisa Dr. Joe, tiri kuona kuti kutsemuka kwaari kuita nenyayawo dzakaitawo secorruption iri kuitikawo makanzuro ari kutungamirwawo neMDC, hazvisi zvimwewo here zvinoitawo kuti vanhu vatarise?
Hazvingarambiwo kuti kumuka kwemaopposition kunopawo kuti vamwe vataurewo vaonewo izvinhu uori. Bati tikanyanya kutarisa chaizvo chaizvo tinozva kuti nyika ino vanhu vane uori vanonyanyisa kuzikamwa vari vanhu vari muzani, vanhu vari kuita mari zvikuru. Asi kuti hatikurudziriwo izvinhu uori muopozishini, nokuti vanhu vatangirai dai vanga variwo vanotonga corruption yachona ingadai iri shoma. Asi kuti sezvo vasingatongi panoonesawo kuti uchiti ava vanoita corruption ndekwavatangirai here kana kuti vakadzirawo moto wembavha.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeEgypt vanoti munhu anga akateya mabhambu mumotokari arwisa nzvimbo yekupinda nayo inogarirwa nemauto kumaodzanyemba kweSinai, akauraya mauto angangosvika gumi. Kurwiswa uku kwaitika nhasi apo motokari mbiri dzaputika dzichipfuura nepanzvimbo iyi iri mumugwagwa uri pedyo neRafa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati ivo nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakurukura zvakasiyana-siyana uye vanotarisira budiriro mune remangwana dzichabatsira nyika mbiri idzi. Hurumende yati iri kugadzirira kutamisa mhuri dzinopfuura zviuru zvitanhatu kubva kumahombekombe kwedhamu reTokwe Mukosi kuitira kuvandudza zvirongwa zvemadiridziro, kuchengetwa kwemhuka dzesango uye kuchengetwa nekukoyiwa kwehove. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubazi rehurumende rinoona nezvemvura pamwe chete nezviwanikwa, injiniya Tinaishe Mutasa, nhasi vaudza vanhu mumasvingo kuti vari kuita tsakurudzo yeuwandu chaihwo hwevanhu vanofanira kubviswa mumisha yavo vachinogariswa patsva.
Vanhu vanoda kufambiswa kubviswa munzvimbo yatingati Dam Reservation Area patakavaverenga muna 2013 vaiva kuma 6000 families. Ivavo ndo vatinofunga kuti vatiwedzerei uye ibasa ratisina kuzonyatsopedzisa taa kuti tipedzise dhamu uye nekubvisa vaya vakanga vonyura. Saka imhuri dzinofanira kubviswa kuitira kuti dzisagara munzvimbo iya yatingati kurima kwavo kudini kwavo kungaita kuti dhamu riwande jecha.
Amai Natsai muzvidziwa vanogara murani rekwasese kwaChivi vati vanotyira kuti vanogona kuitwa zvakamboitwa vamwe vakarasirwa mukamba yeChingwizi mugore ra2014 vakaguma vononga sose nemuromo.
Ini zvehurumende kuti kwairi kuti inotibvisa ichinotisa kumwe ndongona zviri zvinhu zvakaoma bhozi, tichangotanga mhuri vana vachiri vadiki zvokuzodzokorodzwa zvegore riya rekunoiswa mukembu. Ende mukempu machona unhu wemukempu tomuziya, hakuna ninge achienda kubasa kurimike. Even tikasaiswa mukempu asi tononge zvinenge zvakangotiomera nekuti hatizivi kuti kwatiri kuendeswa mhinde yachona inorimike here, tichanoiswa pane matombo here.
Matranos Mukumbwa, Mikungo Mauru Vano Tiwano Chikiragutu Urumende inozotadza kuvabhadhara mari yavakashandisa kuvaka misha yavo yavachasiya vaputsa kuti vando vakamutsa kwavachaendeswa.
Maonero atinoita ndekuti dambudziko ratatosangana naro iguru rekuti mari dzedu chazvo zvokutamiswa tinogona kudzinetseka kudziwana.
Asi vamutasa vati hurumende ichagadzirira zvinodiwa zvose kuti vanhu vatamiswe zvakanaka. Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shivai Mahofa avo vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaona kuti vanhu ava vagariswa zvakanaka uye nzvimbo yekuti vagare yavepo kunowanetsi kumwenezi. Vatiwo hurumende iri kugadzirira mari yekuripa vanhu vanenge vatama ava. Vamutasa vaenderera mberi vachiti Tokwe Mukose ichadiridzira mahekita zviuru makumi maviri nemashanu nekudaro vagare ava vachabatsirikana nekuwana mari kubva mukurima uye nemabasa achabuda. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipapamire hurumende yeAmerica panyaya dzekushanya kwevanhu vekune dzimwe nyika kuAmerica.
Mimwe mitemo mitsva yaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vechiMuslim yatanga kushanda mushure mekunge dare repamusorosoro muAmerica ratenderana nemutungamiri wenyika pane zvimwe. Mitemo iyi inorambidza kwemwedzi mitatu zvimwe zvizvarwa zvenyika dzeIran, Libya, Somalia, Sudan, Syria neYemen kuti zvipinde muUnited States kuri kuitira kuchengetedza runyararo munyika. Pamusoro peizvi, United States ichange ichimbomira kutambira vapoteri kwemwedzi mina. Bazi rehurumende rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department richishanda nemamwe mapoka rinoti kuti chizvarwa chenyika idzi chikwanise kushanya kuAmerica chinofanira kuve nevabereki, mudzimai kana murume wemunhu, vana, varoora, vakwasha nehadzvanzi muAmerica. Vamwe vanotenderwa kupiwa mavhiza vanenge vachienda kuchikoro kana kuti vawana basa muAmerica. Mamwe magweta ange achiti mutemo uyu unotyora bumbiro remutemo sezvo uchisarura vanhu nezvitendero. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States maaverengwa neni Tanonoka Wande.
Iye zvino tokupai nhau dzemitambo.
Chikwata cheCape United chasvika muAlgiers nhasi mangwanani chakatarisana nemutambo wacho weCup Champions League Group B neUSM Alger panguva iyo maOrioles asimudzira gadziriro yavo yekosapa Castle Cup Final nechipolopolo yekuZambia nesondo. Makepekepe arikufanira kukunda kuti vasvike mumakota final emakundano aya. Kukundwa kwavo kuchireva kubuda mumakwikwi aya vasvika pedyo pedyo nekunyora gwaro munhoroondo yemakwikwi aya. Pari zvino Capes United iri pachinhano chechitatu nemapoints matanhatu, maviri pasi peUSM Alger neAl Ahly Tripoli, zvekuti kukunda kwavo kunovaisa pamusoro-soro kupinda mumakota fainari kubva mugungano iri iro rinosanganisa zvekare Zamalek yekuEgypt. Kunyange hazvo zvakaoma mumutambo neUSM Alger, vatsigiri vemaGreen Machine vari kutarisira kufara sezvavakaita svondo rapera apo vakadambura Zamalek 3-1 pasina aitarisira kuti makepekepe angaite zvakadaro. Zvakamira zvakadai, maOrioles ari kupinda munhandare yeRoyal Bafokeng vaine mukana wekutora mukombe uyu kechishanu. Pari zvino maOrioles ane mikombe mina kubvira makundano aya atanga muna 1997 pamwe chete neAngola, South Africa neZambia asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJasper Femberai vanoti maWarriors atotora mukombe vachitipa zvibodzwa zvavanofunga kuti Zimbabwe inokunda nazvo.
Kapu iyi tikuitorai, tikuitora kapu iyoyi, kapu iyi tatoitorai. Zambia tikuita 3-0.
Asi mumwe mutsigiri wenhabvu Valoid Tambaoga vanoti Zimbabwe isafunge kuti yatokunda kare nekuti mutambo uyu wakaoma zvikuru.
Mutambo uyu uri tough asi kuti tofuna kuti tihwine because mutambo wakasimba.
Panguva imwe cheteyo mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi ichipinda muvhiki regumi nenomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Musanga nyauye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei vatsigiri veFacebook page yeVOA Shona vari kufara nekupinda kwakaita chikwata cheZimbabwe mumafinals ecosafa cup uchatambwa iwo nesvondo nechipolopolo chekuZambia.
Ndiramudoitwa Nobert Manejo ndiri kuKenya. Ndaikuzi ndaiwana mukana wekutaura naSunday Chidzambwa nemaWarriors ndaivati vasatore magames avakatamba kare vachifunga kuti ndozvinogona kuitwa paZambia. Zambia chikwata chakasimba zvakanyanyisa mu in Africa. At one stage Zambia yakatombotora Africa Cup of Nations. Saka mutambo uyu mutambo unenge wakaoma. Uso Sunday Chidzambwa akachinje timu yakatamba nePaleSoto. Iroradza kuti inozva zvainoita inini ndozvandofungwa zvangu. Achikupesera ndoti vatsigiri vese vari muSouth Africa veZimbabwe endai kunotsigira vakomana kuti pave ne 12 men mu ground.
Ngatimbonzwa icho akabuda pane chimwe chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei. Regai timbonzwa kubva kuna mukoma Trust Shaya newako avo vari kurarama ivo neurema mushure mekunge vakuwadzwa munjodzi yemotokari.
Ndinoizwa Trust Musau Shayano wako ndiri kuHarare kwari mpa 2012 21 Septemba ndakaita dzinjivha kuBulawayo vandakwara gumbo rakatodziswa kuti rakabva raambuted. Ndakazombokwanisawo hangu kubatsirwa nevakabatsirwa vakakwanisa kutengerwa prosesi.
Tombonzwa kuna amai Poshi Akandemiri avo vakakwanisa ivo kubatsira mukoma Trust.
Zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana Trust Chayano wako akanga aita dambudziko rekuita accident akazobviswa rimwe gumbo akanga asarwa negumbo 1. Saka takabvumirana kuti ini kunoku ndochitanga kutarisana nezvekuti tingawani here kuti angakwanisa here kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona endai paFacebook kumotsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mutambo weCOSAFA Cup final pakati peZambia neZimbabwe pamwe chetewo nemutambo weCAPS United neUSM Alger uye kuAlgeria uchatambwawo zvakare nemusi wesvondo weCAF Champions League. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi Thomas Mapfumo uye akasvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa musi wa3 Chikunguru. Blessing atanga nekubvunza vamapfumo kuti vari kunzwa sei.
Ndiri kufarawo zvangu. Handinganyatsoti ndiri kufara here, ndiri kufara dasi handisi kufara manii nokuti ndiri kugara munyika yevamwe. Ndainanga ndiri kumba zvingadai hama neshamwari ndichifara ndine hama neshamwari dzangu kumusha udzandakasiya. Vamwe vakatoshaya izvozvo. Makore akawandisa ndisati ndadzokera kumusha. Saka zvimwewo zvinondinetsa zvikuru. That's so hard. This is my fate.
something. If you can't give away, in the streets, there's corruption. In private, don't worry, there's corruption.
Asi kunyangwe muri kure nyine kumusha kudai pane mabira ama makarongawo here kuti munge muchipemberera birthday.
Munoziva kuti ina ndisi munhu uya anoita ma celebrations pano zvinhu especially zvinhu zvepasis. Nongoriwo unowo sezuva uranaka zvako. Ini vanhu ndinenge ndichibori pembedza ini handimo munyaya dzekupemberera idzi dzekutanzia nhasi ndakazvarwa ndakazodai ngatidyei haine zvozvo zvinondiitisa izvozvo chinhu chimwe chinhu chekuti yemwe ndingangopembera hangu inini but kumwe uko kwandisiri kuona uko kune vanhu vari kusafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara saka hazvindifadze mufunge zvinhu zvondondinetsa kuti ndingangopembera ndingacelebrata ndingaita sei what's the use of me celebrating when other people are suffering there are a lot of people suffering out there including vanhu vari kumusha kwedu kuya chokwa chokwadi ndiri kubva kwacho saka kupembera kwacho handikuone kuti kunondipa chii hama dzangu hedzinopembera dzinditumira zichitaura kuti happy birthday asi inongodoonawo sezuva zvangu randakazvarwa.
Ndeapi mashoko amungangode kupa kuvatsigiri venyu? Ndanga ndichiverenga pafacebook vakawanda vanenge vakanyora vachikukorokotedzai vamwe ndoziva kuti vachishandisa mawhatsapp nezvimwe nezvimwe.
Aiwa ndinotenda kune vanhu vamwe vanoyeuka zuva iri vakawanda vari kuriyeukawo ndo mafungiro avo avanoita ndinovatenda zvikuru.
Asi mukanya pane zvavari kuvarongerawo here padamba refu mugapu mune yumu?
Aiwa tiri kuronga takutoda kutopedza.
Mapfumo anga achitaura aina Blessing Zulu Studio 7 parunare ari kuOregon muno muAmerica tichiti makorokoto kuna vamapfumo. Asi anzi kango makaririsi ndokaparuki nguva yedu yabva yangopera sezvo nguva yedu yapera rikaititarise musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira makanzuru emadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuru ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza kumisana youori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyamuina ntungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe abantu abaningi bavame ukwesaba kuye kwethuka baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabaningi.
Ngamvothela uNkosana sibone lathi ukuthi uyasiphathelayo. Ngumuntu esingathi ake kokuZANU asikamzami, ake koku-MDC ngiyakwazi ukuthi yiyo egani phambili ku-opposition. Kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela okungani kuncane.
Abenhlanganiso ezizimeleyo koBulawayo bapha imbono yabo ngowake waba ngumphathintambo wezokuthengiselana kuhulumende weZANU-PF. Umnumzana Nkosana Moyo yena othi uzancitisa kukhetho lokudinga umongameli ngo-2018. Kuwoza Friday lamhlanje sikhothamela ilunga leqembu elihlabela umdumo we-jazz elama-crooners u-Abel Sithole obhubhe ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ngenyanga kaNkwenkwezi olutshengisa ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili luyasolwa ngabanye. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lilukhiphile njalo loluphenyo endabeni zalo zalamhlanje. Osukubangele abanengi bathandabuze indlela eyasetshenziswa ukuqoqa imbono kaZulu. Inhlanganiso ye-Afrobarometer yakhuluma labantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amabili. Ebantwini laba abayisilinganiso esingamatshumi amathathu lasishiyagalolumbili ekhulwini. 38% bathi balakho ukuvotela umongameli Robert Mugabe. Kuthi abalitshumi lasithupha ekhulwini 16% kuphela yibo abathi basekela i-MDCT. Lolu cwaningo luthi abantu abayisilinganiso esingamatshumi amabili lane 24% lesaba ukuveza imbono yabo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Abantu phela vele nxa vele kudingwa information ku-research, nxa impumelelo yakhona ingazibe yinto abangavumelani layo kuza vele kube lesizathu sokuthi babe beyichothoze. Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe abantu abaningi bavame ukwesaba kuye kwethuka baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Kodwa ke nxa sikhangele yona impumela yakhona ingakhombisa ukubana umnumzana Tsvangirai kaselasekelo okwehle kakhulu kakhulu kazini nxa sikhangele ngomnyaka ka-2013.
Into khona ukuthi nxa abantu bekhangele ngendlela ababuzwa ngayo ukuthi elingafuna abe ngumongameli ngubani be onganqoba ngubani, bayakwanisa bakhulume ukuthi hhayi uTsvangirai engqondweni zabo bona vele babona ngathi kasiza akwanisa ukuthi anqobe ngoba kakwanisa abe abuse. Atisuze sithi khona impendulo ezinjalo azikho ngoba ungazinandelele into ezenzakalayo eziningi eqembini lakhe la yena ubuntu bakhe kungenzeka ukuthi kulabantu abanye abathizi abangathi bona kababoni ekwanisa ukuthi abe ebusa, kodwa ukuthi bathi bona umgabe ungcono yikhombona ngathi khona sokuhambela lokuthi umomo wakhona obuzwayo uyabe unjani. Ungazinanzeleli abantu indlela abaphendula ngayo, umomo wakhona ungenza ukuthi babe bengabantu abesabayo ukuthi bakhulume ukuthi umgabe kuyame kungamehlula. Kodwa nje bakhona abakwanisa ukuthi bakhulume ukuthi yena uTswangirai kakwanisa ukuba abebusa, ngoba yiwumumo wakhona athuzesithi khona impendulo yakhona i-wrong. Kodwa kangichithise kakhulu ukuthi i-sample size yakhona abantu abangu-1200 balutshwane kakhulu, ngoba abantu abakwanisa ukungena kuvota for bangu-7 million.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yacubungula ezombusazwe, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Oke waba ngumphathi ntambo wezamandalo kuthengiselana kuhulumende wezanu PF umnumzana Nkosana Moyo lamhlanje uhlanganela benhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo. Umoyo utshele abantu abaphatheke emhlanganweni lo ukuthi uzencintisa kukhetho lomnyaka ozayo, kodwa uthe kakholwa ukuthi ukungena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo kungasusa iZANU-PF embusweni. Asizweni abanye babantu abangene emhlanganweni lo besipha imbono yabo.
Ngajabula kakhulu ngisizwa ukuthi uDr. Nkosana Moyo uyazinikela ukuthi abe ngomunye wabazavotelwa ukuba ngumongameli welizwe. Iminyaka yonke le mina bengingavoti nokuvota, ngoba konke obekuphakululwa bekungakhwabitheki kimi. And kathesi ungiphi ithuba lokuthi ngikhethe umuntu okholelwa ezintweni ezifana lengikholelwa kizo, umuntu okholwa ukuthi ilizwe kumele kube yilizwe elibambeneyo with amathuba alinganayo for umuntu wonke, kungakhathalekile ukuthi ukholwa kuphi kumbe ukholwa kuphi. Mina ngibona ngani uNkosana engaba umuntu owuthi singamnika ithuba into zingatshintsha sibili. Ngibona ngani njengamaZimbabweni uNkosana ngumuntu esimdingayo lapho esikhona kathesi eZimbabwe, sidinga umuntu ozabuya le change. So singamvothela uNkosana sibone lathi ukuthi uyasiphathelayo. Ngumuntu esingathi akekho kuzani, asikamzami, akekho ku-MTC, ngiyakwazi ukuthi yiyo ekani phambili ku-opposition, kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela okungani kuncane.
Into yokuqala, siyakwamukela lokhu ukuthi abantu bayakunanzelela ukuthi into enye ebisihlupha lapha kakhulu ku-politics ye-opposition ngabakhokheli bakhona. Yikho mina ukuza lapha ngibona ngazathi ngilandukuzelalela ngizwe ukuthi umbono wakhe phezu kwezinto zethu zemathebeleni ezihluphayo umi ngaphi. Kokunye ngiyasuthiseka, kokunye ngiyazwisisa ukuthi kulokwesaba ukuthi athi bhadla lezo zinto. Yikho ngithi mina
lebe kuyimbono yabanye babantu abangene emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo kobulawayo. Abaphila lesimo sokuzalwa belejwabu elilombala omhlophe i-albinism bathi badibana lenhlupho ezehlukeneyo empilweni ikakhulu nxa bengabesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Linette Ndlovu ophila lalesi simo njalo isebenzela ePlumtree njengomongikazi.
Usuke sihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoka ukuthi sizivikele elangeni, njalo okunye siyabe sisa impahla ezilemikhono emide ukuthi singatshiswa lilanga lezingwane. Abaningi bethu siyaswela futhi lento ezinjengamangilazi okubonisa ama-spectaculars. Ikakhulu yizo kakhulu inhlupho esidibana lazo njengabantu abaphila lombala omhlophe.
Emphakathini kuba lobandlululo oluthile
esihlangana lalo.
Yeah.
Ikakhulu nxa sikhangele umbala lo, ubandlululo lwangikhona luyasukela kakhulu umntu wangikhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukela, kodwa umphakathi wona kube yiwonga kwamukeliyo. Ubusu kunika amanye amazizo awokuthi lanxa usuhamba uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lowo, uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala, nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi, ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena, umuntu ongumama vele uyabe efuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaninginingi. Manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha ikakhulu ona la elanga ngoba ahlupha ukutholakala, kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusa lezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula.
Unkosazana Linet Ndlovu ngowesifazana ongumongikazi ophilale albinism. Live talk lamhlanje sikhangela umdlalo weqembu lama Warriors owe final Kosafa Castle Cup lapho lizadlala khona lele Zambia ngesonto. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Gibhite ziviga ukuba kule bhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalo becatha besimoslem abedlulisa amalawulo elidubuke emoteni labulala amasotsha kahulumende alijumi ngenyakatho kwedolobho leSinai. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uhlangane okwakuqala lamhlanje lomunye wakhe wele Russia umongameli Vladimir Putin seloke umnumzana Trump ebe ngumongameli. Ngesikhathi umqando usubhahile endaweni eziningi kwele South Africa, abesifazana beZimbabwe edolobheni lePitori sebesungule uhlelo lokuqoqa ingubo, amajesi, ukudla lokunye okokusiza umama labantwana beZimbabwe abahlala esitaladeni lezitezini esezakhalalwa ngabanini bazo. Iningi lalaba bantu liphila ngokucela esitaladeni. Kuviga uBenedictine Nhlapo.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi basungule lohlelo ngemva kokuba kulabo mama beZimbabwe labantwana abaswele egcekeni ngemva kokutshelwa isiteza bebehlala kuso edolobheni lePretoria. Elinye ilunga lalihlanganisa unkosazana Chichimoyo uthi ngemva kwalesi sehlakalo bakunanzelela ukuthi banengi omama labantwana beZimbabwe abahlala etshatshalazini lakulezi zitezi ezadelwa ngabaninizo, iningi lazo ezingelamagetsi lamanzi. Uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu ngesikhathi lesi esebusika.
Ikhulu lizakuyenzela ukuba njengabomama beZimbabwe abaseSouth Africa sazane, sibe nobudlelwano obuhle, sincedane lapho esiyabe sidibeka khona nokunceda labo ababe besizwe funa uncedo lwethu, sibanceda ukubana izinto zibahambele kuhle, zibahambele kangcono.
Elinye ilunga lalinhlanganiso ezibiza Zimbabwe Women with a Vision, unkosazana Blessing Moyo uthi inhloso ikusiza iloba nguphi umama kumbe umntwana odinga usizo kungelabandlululo. uthi bafuna njalo ukuthi benelise lokusiza abakwele South Africa abahluphekayo. Uthi kuqula lalabo abatshelwe isitezi abagoqela umama labantwana kuningi abakudinga ngesiphangiphangi njengoba kuyihlekelele ebehlele bengalindele. Uhulumende weSouth Africa ulohlelo lokuholisa imali yeqolo kubo mama labantwana, kodwa abeZimbabwe abalutholi lolusizo ngoba bengayisizo zezalwane zakuleli. Iningi labo-ke baphila ngokucela labantu ababo ezitaladeni. Nxa sekubuya ekuhlaleni bagcina sebehlala ezitezi ezatshiywa ngabaninizo, lapho uthola khona phose belitshumi endlini eyodwa. Kwezinye indawo kusetshenziswa amabhokisi kwehlukanisa indawo zokulala. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thabi Gumbo uthi lolu luhlelo oluhle kakhulu ngoba ukusilela kwemisebenzi kwele South Africa sekwenze kwanda inani labantwana beZimbabwe abangafundiyo, iningi labo othola sebencedisana labonina ukucela usizo emgwaqweni.
Ngibona omuhle kakhulu ukuthi abantu bephiwe ingubo ngoba kuyabanda ikakhulu omama nabantwana abangenandawo zokuhlala, ukuthi labo bafudumale ngesikhathi lesi esinzima esewinter baselizweni elisekude lakubo bahluphekile. So ku-right ukuthi baphiwe nabo ingubo.
Inhlanganiso le ngeyesibili eZimbabwe ukubunjwa kwele South Africa ngenjongo yokusiza abesifazane labantwana. Ngenyanga ephelileyo wethulwe ngokusemthethweni eZim Imbokodo, yona ihlose kakhulu ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuxhasa labo abafuna ukusungula amabhizimusi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Pula Sangoma gambe iyo zala nkomoni emdlalweni wa ma Warriors leqembu leZambia owe final ye COSAFA Cup ngesonto. Abanye babantu abakhulume le Studio 7 kuhlelo esilethulela lona enkundleni ye Facebook uhlelo Zimbabwe Today bathi iZimbabwe izanqoba. Abantu laba bagoqela uBhekisipho Ndlovu, uGogo Makhanye labanye abambalwa. Bathi umdlalo lo uza kuba nzima okumangalisayo. Asizweni uGogo Makhanye, umsakazo lodumo uEzra Chiswa Sfanda lomnumzana Delani Masiye Mhlanga, incwadi kwezemidlalo ohlala kwele Zambia bexoxa lo Gibbs Dube.
AmaWarriors kazame ngamandla ngabe iZambia vele ayiwamisa amaWarriors. So siyabakhulekela sibili ukuthi lo nyaka kungaba ngcono.
Wena ngokuphupha kwakho ubupheni ubona
ngazani
2-1
ye
kodwa ongakutsho ukuthi bakuguqule kuyini bengakadlali?
Bengalungisisa emuva ngale ngibona ingani kukhona okungani kuyasoleka.
Benze njani?
Balungisise sibili amadefendethu azame ngendlela yonke ukuvimba amabhola engangeni.
Siyabonga kakhulu Gogo, sibonge kakhulu.
Nathi siyabonga.
Umdlalo lo uya umdlalo omkhulu kakhulu, umdlalo weCOSAFA Cup Cup final part weZimbabwe leZambia, isikolopholo njalo chilo nama Warriors. Ungakhohlwa ukuthi lezi zangcilala phela ngo-2009 iZimbabwe lapho yashaya khona ke isikolopholo 3-1. Remember laphana ke iZimbabwe yethu ama host country yachaya ke iZambia isikolopholo 3-1 yawina inkezo yeCOSAFA. Kwathi ke abafana besikolopholo beZambia labathi hayi lathi zakuthola ndona ngo-2013 labo yile bona aba host ayi bachaya ke iZimbabwe 2-0. So kathi umdlalo ngathi ngokudecide part was zombie nje ezinesoto ukuthi ke abafana baka Sunday Tsamba labafana baka Western Yirenda iyozala nkomoni umdlalo wesikhathi ukuthi ke abantu abaningi bawutumelele, ngakho ke uzathokoza abantu abaningi kakhulu kuninzi be Africa.
Baba Mhlanga, ungathini ngomdlalo?
Uyabungani unzima ngoba amathimu omabili wonke nxa usazi iCOSAFA sebayiwina 4-4 times. So omnye lomunye abefuna ukuthi atshengise ukuthi yena ngingithi lapha. So kukhanya kuzaba nzima kakhulu ngoba mina njengami nje ubaba ngweZimbabwe, umama ngangapha eZambia. So ngiphakathi laphakathi yazi nxa kudlala amathimu la amabili kuyangikhonfuse. So ewinayo yini yiyo ewinayo, akunandaba. Kodwa i-game yakhona izaba nzima kakhulu ngoba ayisoze ibe lula. Akula ozawina nje kuthiwa uwine lula, hayi akusoze kube njalo, kuzoba nzima.
Kodwa kuyaba nzima kanganani bawusibanda phakathi kwamaqembu omabili lawo?
Njengoba sitsho lapho futhi Mhlanga, ke kuzaba lokunzima obukhulu ongakhohlwa ukuthi lezi i-team zombi ziqeqeshwayo labo landela esingathi ngama-legends omdlalo wenguqu.
Lapho lizwe umsakazi wolodumo u-Ezra Chiswa Sfanda ugogo Makhanye ohlala kobulawayo ingcwethi kwezemidlalo njalo ihlala kwele Zambia uDelani Masiye Mhlanga bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today lo Gibbs Dube. Nxa lifuna ukuzwa okunengi ngodaba lolu ngenani kukhasi le VOA Ndebele kuFacebook.
Ichi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile. Woza Woza
Ko Woza Friday lamhlanje sikhothamela iqhawe ilunga leqembu lomdumo we-jazz elama-Cool Crooners u-Abel Sithole yena obhubhe ngesonto wabekwa lamhlanje emathuneni amaqhawe kobulawayo. Usithole ngomunye wabantu abasungula iqembu lama-Cool Crooners njalo walwa impi yenkululeko yikho nje elaliswe emathuneni amaqhawe enkulumane Heroes Acre. Abaphatheke emngcwabeni wakhe bagoqela uZulu Makhaza, umphathintambo obona ngendaba zakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo, kanye lomphathintambo wendaba zabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube. Zinengi ingoma zama-Cool Crooners ezadla ubhedu ohamba phambili ngephimbo elimnandi esikhathini esinengi kunguye usithole. Kambe ngubani ungayikhohlwa le ethi ibhulugwe lami. Omunye wamalunga aleli qembu uGeorge Salim ekhuluma ngemva komngcwabo utshele iStudio 7 ukuthi balahlekelwe ngempela ngumuntu obeyinsika yeqembu.
He was really one of those members who konke esasikwenza, we would want to make sure izinto lezi zihamba ngendlela eyi-straight. Who are the stories? So that it is we are at a real big loss.
Kuyini kahle kahle eliza mkhumbula ngakho?
Ube full of humor. Angathi kreki jokela ijokela yonke ilale bakhe ushekha. That was up there for you.
We Jomi Young, awubeki intombi le ubuso bayo kunje. Ngelanga liphuma gijima mfana wami uyibuzikama.
Usithole ubhubhele esibhedlela sempilo ngesonto ngemva kokutshaywa yi-stroke eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lantathu 83. Iqembu lama-Cool Crooners lona libunjwe ngo-1999 ngamalunga amaqembu amabili ayedume kakhulu ngeminyaka yama-1950s edolobheni lakobulawayo abalisa elama-Cool Four kanye lele Golden Delicious Rhythm Crooners. Vala madlalate amathathu abalisa elithi Blue Sky, ibhulukwe lami lelithi Isatilo.
Ya majenzi, nela bani cellphone?
Ho, ngekachuba.
Siyami man, ngekasithole.
Hayi bafowethu, ngatholane le.
Hayi bo, yini likakasa kanje ngakumpo.
Lengethi selifoni umakhale kukhwini phela kulale njalo ethi kubuzela.
Atazi, atazi, uyo phelele jolo wini. Atazi, atazi,
bamvaleliseke uAbel Sithole ngengoma yabo le emnando kwamagama ethi Blue Sky.
Sambamba.
Sambamba, sambamba, ngizenze sakhumela ngizo.
Sithilala ngokuthula qhawe lamaqhawe kumuli kaSithole la kuqebo lamakhulu Crooners City duduzekani. Blue Sky ngama Cool Crooners ingoma isishake lamhlanje sivalelisa ilunga laleli qembu uAbel Sithole obekwe lamhlanje enkulumane Heroes Acre kobulawayo. Hayi ke mthwakazi omuhle siziphethe eza lamhlanje singakehlukani. Uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabanye. Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake waba ngumphathintambo wezokuthengiselana kurhulumente weZANU-PF uNkosana Moyo, yena othi uzancintisa ukhetho lokudinga umongameli. Kwaneleko kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngentungamili Nkomo Matuka Nduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.